manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tili mu Washington DC lingane lichona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wesvondo, kurume 19, 2022. Makateerera ku Studio 7 nevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa waita musangano wavo kumasvingo wambenge wada kurambidzwa nemapurisa.
Masvingo mashoma apura atanga tichimhanya mhanya nemakliniki nemadistricts nemaprovinci kuchiita aya anonzi mamicroplans ekuti tichinyatsokuzotanga kuita iyo blitz kana kuti drive.
Mangwana, bazi rezveutano rinoti riri kuparura chirongwa chekupinda muvanhu uye kuvhura nzvimbo dzakawanda dzekuti vanhu vabayiwe nhomba yeCovid-19. Vesangano revadzidzi rezinasu vochema-chema nekuwedzerwa kwemari dzechikoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa nasi vaita musangano wavo kumucheke stadium kumasvingo vachivimbisa kusimudzira upenyu hwevakarwa hondo yerusununguko. Godfrey Mutimba anotipanyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekutsvaga rutsigiro nhasi munhandare yerujeko mumasvingo, vachamisa vati hurumende inorangarira varwi verusungunuko ruzhinji nguva dzesarudzo chete nekuti inenge ichida kuvashandisa kuti vatsvage rutsigiro kana sarudzo dzapera vovasiya vachinonga sose nemuromo. Vachamisa vashora chirongwa chiri kuitwa nehurumende chekuongorora zvakare kuti vaive varwi verusungunuko vana muchibva pamwe nanachimbwido ndivanaani kuti ivabatsire, vachiti chirongwa ichi hachisi kuitwa murudo asi muchitsotsi nekuda kwesarudzo. Mberi vachiti bato ravo rikapinda panyanga richadzorera varwi verusungunuko chiremera chavo nekuvapa upenyu hwakanaka senzira yekuvatenda nebasa guru ravakaita rekuirira rusungunuko rwevazhinji. Asi mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakavimbisawo simudzira upenyu hwevakarwa hondo vachiti vachavapa makambani minda uye kuvawedzera mari dzavanotambiriswa pamwedzi. Vachamisa vakurudzira vatsigiri vavo pamwe nevanhu munyika kuti vanyorese kuvhota vagovhotera bato ravo zvine mutsindo pasarudzo dzegore rinouya pamwe nedzemabai elections dziriko musi wemugovera. Vati vanhu vakavhota vakawanda kubirira kwesarudzo kunonetsa nekudaro vanhu vose vanofanira kuvhota pasarudzo kuti vachinje hurumende iri kutungamirira nyika. Vachitaurawo pamusangano mumwe chete uyo mutevedzeri wavachamisa vatendai biti vati bato ravo rikapinda vachatambirisa vashandi vehurumende mari yemadhora ekuamerica.
Tinoda kuti Mnangagwa after July next year aritire ochiona kuti nyika inotungamirwa sei, opiwa mujeritere wake agere nebonasi nebonasi nebonasi. Vemasvingo sando dzenyu.
Vaimbova nhengo yeZANU-PF asi vava kubato reCCC vadzikame mavhaire vakurudzira vanhu kuti vatsigire mukomana wechidiki.
Yeah.
vachamisa vati basa ravo richashandisa sarudzo dzemabai election kuona kuti vane rutsigiro rwakadii kuitira basarudzo huru dzegore rinouya idzo dzinogona kuti paite hurumende itsva inotungamirirwa nevanhu vezimbabwe zvichakadaro musangano wanga uchida kuitwa nezanu pf mucheke stadium unonzi hauna kuzoitwa ichiti kwange kune bhora Mukuru, mubazi rezvekubudisa kwemashoko mubato iri, vatafadzwa mugadi, vaudza Studio 7 kuti, vakuru vebato ravo, vachiri kuziya kuti vanokwanisa kuita here umwe musangano, sarudzo dzisati dzasvika.
Musangano warongwa ndewekuchitungwiza, uyo waiswa musi wa23, ndira, zvinova chitatu chevhiki rinora tiri kupinda, takatarisana nesarudzo. Asi takamirira hedu kuti vakuru vakonfirme. Kuti musangano iwoyo uchaenderera mberi here uye uchienderera mberi tinenge tifamba sei tichange tichikuzivisai nekufamba kwenguva
sachigaro webato remdc alliance vamogen komichi vaudza studio 7 kuti pari zvino havasi kuita misangano mikuru
iko zvino makandidati edu atiri kumakurudzira kuti sezvo taakuenda kumagumo taakuenda kwamvura yacheka makumbo 26 march wasvika iko zvino hatiti kutambisa time makandidates namakampeni teams avo ngavachifamba door to door vachitaura navamavhoti vachishandisa voters roll ravo vachitaura navanovhota chaivo vechikuru vanonzwisisa kwatakabva nekwatiri kuenda
sarudzo dzemabai election dziri kuitwa mushure mekunge nhengo dzakawanda dzebato remdc mumakanzura nemudare reparamende dzakadzingwa dzichipomerwa mhosva yekutsigira vachamisa zanu pf yakadzingawo vamwe vayo vamwe vakafa ndakamirira studio 7 masvingo ndini Godfrey Mutimba
Bepanau reIndependent Online reSouth Africa rinoti zvarwa zveZimbabwe mazana mashanu zvakasara zvisina pekugara munzvimbo ine mapurazi yeRobertson muSouth Africa mushure mekurwiswa nezvizvarwa zvekuLesotho zviri kudawo mabasa epamapurazi nemusi wechina nechishanu Bepanau iri rinoti nhasi zvizvarwa zvekuSouth Africa vemabhizimisi makereke nemamwe masangano akazvimirira vange vachibatsira zvizvarwa zvezimbabwe izvi nezvekudya zvekufuga nezvimwewo sezvo zvizvarwa izvi zvakawanda zvakapisirwa misha kune mamwe maguta zvizvarwa zvezimbabwe nezvekune dzimwe nyika zviri kumborwiswawo nezvizvarwa zvekuSouth Africa zvakaparura chirongwa chinonzi Operation Dudula Rimwe sangano rinonzi Kopananga range richida kuratidzira muJohannesburg mangwana richishora kurwiswa kweve kune dzimwe nyika ava asi rinonzi rarambidzwa nemapurisa richinzi rinogona kurwiswa neve Operation Dudula asi sangano iri ravimbisa kukwira kudare kuti ribvumidzwe kuratidzira Bazi rezveutano rinoti kutanga mangwana riri kuparura urongwa hwekuenda kunzvimbo dzakawanda nechinangwa chekuti vanhu vakawanda munyika vabayiwe nhomba yeCOVID-19. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba mbiri dzeCOVID-19 vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana mana nemakumi mana zvine mazana masere nemakumi mana nevana kana kuti 3,440,844. Chinangwa chehurumende chaive chekuti inge yabaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvevanhu vese vemunyika panosvika mwedzi wazvita gore rapera asi izvi hazvina kubudirira mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru munyaya dzekurwisa denda recovid-19 munyika dr agnes mahomba
kubva mande tinenge tiri kutotanga tiri kuti vaccination blitz masvondo mashoma apura atanga tichimhanya mhanya nemakliniki nemadistrict nemaprovinci tichiisa aya anonzi mamicroplans ekuti tichinyatsokuzotanga kuita iyo blitz kana kuti drive pamande ipapo saka tiri kutomhanya nenzima kuti tione kuti vasati vabayirwa ndavabayiwe zvakare sekuziya kwemunoita ini kabhineti yakabvuma kuti vana vane 12 years vakura kusvika 12 years kana kupfuura ndavabayiwewo nhomba iyoyo saka sondo rinouya tinenge tekumhanya chaizvo muzvikoro mumamaketi kwese kwese tichibayira nhomba yecovid-19 kuita kuti tirambe tichivharidzira nikubatira kuti mburi yeZimbabwe isabatira chirwere ichochi.
Saka vanhu vanoziva sei kuti apa ndoo patinokwanisa kuti tiende kunobaiwa pachirongwa ichi chamuri kuti cheBlitz chekuenda kuna vanhu vakawanda?
Tatoramba tichitaura chaizvo neini sekutaura kwechitubu chaiko zvinezvi tinenge tichingobayira pese pese, makliniki edu ese, maoutreach edu ese, private sector iripo ritibatsira, hapambori naita tingati pane uhuri ngatiti rinenge richishaya kuti vanhu vari kubayirwa papi. Tiri kutomhanya nendima iyoyo kuti vanhu vabayirwe pese pese, makliniki edu, machipatara edu nenyamwe atinoti maoutreach kwetagara tichibayira vana vaya manhomba dzeunder 5 tinenge tirimo.
Kuti muti mabudirira paBlitz apa muri kutarisira kuti mungabaya vanhu vangani?
Isu tiri kuti Blitz yedu inenge iri in 2 phases. Tiri kuita iye machuno, April na May. Pekutanga tiri kutanga kubayira kubva mangwana musi weMonday 21 March, ndopetiri kutanga kubayira vanhu. Tozombotitore kabreak kadiki diki kemasondo rimwe kana kuti mairi tosimudzira futi tobayira vanhu. Ndo zvatiri kuti tiite izvozvo. Saka madates edu specifically phase 1 21 March kusvika 3 April, phase 2 kusvika 15 May. Ndo zvatiri kuita izvozvo.
Tichitarisawo tiri kuona bazi rezveutano ratanga kuburitsawo uwandu hwevanhu vanenge vari muzvipatara vachipatsanura kuti ava ndo vari kurwara vari muzvipatara nechirwere cheCOVID-19 vasina kubayiwa nhomba, ava vari kurwara asi vakabayiwa. Tiri kuona kuti vasina kubayiwa vacho ndo vakawandisa vari kurwara zvekuenda kuzvipatara. Zvinenge zvichifamba sei, Dr. Maomba?
Zvizvo zvacho zvatagara tichingotaurira mhuri yeZimbabwe kuti ibayirwa ijekiseni nyoro. Vamwe vanga vachifunga kuti ukabayiwa asi tikungonaka, vamwe vakabayiwa asi vari kungorwara. Zvechokwadi zvinotozivikanwa kuti hazvirevi kuti kana wabayirwa hamuchatorwari chirwere ichocho. Unogona kungochirwara, asi chinhu chikurukuru ndechekuti wakabayirwa wese kana pawakachirwarawo hawarwarisi zvekupinda muchipatara, hawarwarisi zvekuti vanogona kusvika pakufa. Ndo saka maakuona nhamba dzaakutaurwa dzichidaidzirwa neveutano dzichipangidza kuti wacho vari kunyanyopinda muchipatara vanenge varwarisa vanenge vasina kubayirwa jekiseni iroro. Saka tiri kungoramba tichikurudzira vanhu kuti onaika zvatogara tichikutaura izviya, dai makabayiwa jekiseni iroro nhomba iyoyo, mungadai musingazosviki pakurwara zvekupuwa mubhedha kana kurwara zvekusvika kuti munotofa nechirwere ichochi.
Mukuru munyaya dzekurwisa denda reCOVID-19 munyika, Dr. Agnes Mahomba, vari parunare muHarare. Zvichakadaro, mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu munyaya dzezveutano vaItai Rusike vanotiwo vatambira chirongwa chekubaya vanhu nhomba kana kuti Blitz ichi nemaoko maviri.
Hongu nhau yeBlitz iri kurongwa nehurumende tinoigamuchira zvikuru. Kanaka maringe nekuti senyika tinge tichikwanisa kubata iyo yatinoti herd immunity iya, takatadza kubata mugore rapera. Asi Blitz inenge ichida kuti inge ichitsigirwa uye zvekare ichisusumidzwa nemabasa edzidziso.
Sei zvamuri kutaura izvi zvakakosha kuti vanhu vakawanda vabayiwe?
Tiri kuona kuti veruzhinji vave kuneta kana kuti iya yatingati fatigue kana tatarisana nechirwere cheCOVID-19. Saka kuti pawanikwe nzira dzekunyengetedza kana dzekukurudzira veruzhinji kuti vange vachiuya vachibayiwa neivo vemazera vechidiki, panenge pachida kutoti senyika tinge tichibudawo zvekare nemastrategies.
Mungapa muenzaniso ipapo?
Tichiitawo mamessages anoita kuti veruzhinji vaone kukosha uye nekunaka kwazvakaita kuti vange vachibayiwa. Zvinhu zvinorwadza kana kuti zvandingati zvisiri kunyatsotifadza kuti senyika tiri kuona veruzhinji havasi kuuya neuwandu hwavo kuti vabayiwe. Totarisawo zvekare kana naiyo booster rase chairo, tiri kuona kuti vezhinji vari kuramba vachidududza havasi kuda kubayiwa. Asi izvo zvinoratidzawo kuti mabasa edzidziso ari kusaririra mumasure, uye mabasa edzidziso ngaaenderanewo nedzidziso inoenderana nevana vechidiki vamazuva ano, uye nedzidziso inokurudzira nyaiwo kana iwo vechikuru kuti vaone kuti sei zvakakosha kuti vanhu vange vachibayiwa.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu munyaya dzezveutano vaitai Rusike vari parunare muHarare. Zvichakadaro, bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCovid-19 munyika, zvasiya vafa nechirwere ichi vave zviuru zvishanu zvine mazana mana nemakumi maviri nevatanhatu, kana kuti 5,426. Vanhu zana nemakumi matatu nevana vakabatwa nechirwere ichi nezuro. Vanhu makumi mashanu nevanomwe vanonzi vari muzvipatara, uye pavanhu ava pane vanhu gumi nevana vakabayiwa nhomba, asi vamwe makumi matatu nevasere vanonzi vanga vasina kubayiwa nhomba. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano Red Cross rinoti vanhu gumi nevana kusanganisira vana vanomwe vapondwa pane imwe nzvimbo inochengeterwa vapoteri yeJugu mudunhu reIturi muDemocratic Republic of Congo nasi. Vanhu ava varwiswa nekuurayiwa nemapanga nemabhemba nechikwata chinozikanwa nekuti Kodeko chevanhu vechirudzi rwechiLendu. Vapoteri ava vakabva kunzvimbo yeNgochi. Mamochari nezvipatara zvekuBelarus zviri pamuganhu wenyika iyi neUkraine zvinonzi zvazara mitumbi yemauto ekuRussia nevamwe vakakuvara vari kubva kuUkraine. Pazviteshi zvechitima panonzi pari kuonekwa mauto eRussia akawanda anenge achibva kuUkraine akakuvara kana kufa. United Nations inoti vanhuwo zvavo mazana manomwe nemakumi masere vafa muhondo iyi, uye vanhu vanodarika chiuru chimwe chete nemazana maviri nemakumi mashanu vakakuvara. Asi United Nations inoti uwandu uhwu hunogona kunge hwakawanda kudarika pane zviri kutaurwa. Vamwe vashandi vemuzvipatara zvekuBelarus vanoti mudunhu reHomel vaona mitumbi inodarika zviuru zviviri nemazana mashanu zvemauto ekuRussia. Ukraine inoti yauraya mauto emuRussia anodarika zviuru gumi nezvina, asi vamwe vanoti uwandu uhwu hunogona kunge huri kuwedzeredzwa nehurumende iyi. Russia yakazivisa kuti mauto ayo anoda kusvika mazana mashanu akafa payakapedzisira kuzivisa nezvevainge vafa musi wa2 kurume, asi inoti yakauraya mauto emuUkraine anodarika chiuru chimwe chete nemazana matatu. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum. Muchirongwa chedu chanhasi tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu muzvikoro zvepamusorosoro mushure mekunge mapurisa nemusi wechina arova nekusunga vamwe vadzidzi gumi paUniversity of Zimbabwe vairatidzira mushure mekunge mari yedzidzo yawedzerwa zvakanyanya. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori munyaya dzezvemutemo musangano reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU vaBoris Tadiwa Nashe Muguti.
Nyaya yanyanya kunetsa muzvikoro zvepamusoro nyaya yekukwidzwa kwefizi. Fizi iri kukwira muzvikoro zvepamusoro zvakasiyana-siyana kusanganisira chikoro cheUniversity of Zimbabwe, chikoro cheBindura University, kuChinoyi University, mari dziri kuramba dzichikwidzwa dzefizi. Chinonyanya kunetsa apa ndechekuti zvikoro izvi hazvisi kupa vabereki nguva yekuunganidza mari. Naizvozvo rinove dambudziko nekuti vabereki havakwanisi kunge vachiunganidza mari yakawanda kudaro nekanguva kapfupi pfupi, uye hurumende yeZimbabwe inotishamisa tinova nekukatyamara kana tichiona kuti ivo vanotendera kuti zvikoro zvepamusoro zvikwidze mari dzefizi, asi iyo hurumende yacho ichiramba kuwedzera mari dzevashandi vayo. Tichitarisa kuti vana vazhinji, vadzidzi vazhinji vanowanikwa muzvikoro zvepamusoro vana vevashandi vehurumende. Nokudaro, kana hurumende ichishuvira kuti mari inge ichikwidzwa muzvikoro zvepamusoro yefizi, inofanira kutanga yakwidzawo mihoro yevabereki vedu nevariritiri vedu vanovewo vashandi vehurumende.
Zvikoro zvawedzera izvi zvawedzera nemari.
Ndingangoti zvikoro zvizhinji zvedzidzo yepamusoro zvichiri munzira kukwidza mari dzefees asi pane zvakwidza izvozvi hapana chati cha isa fees iri pasi pe 500 United States dollars tikada kuisa kumari yekunze nokudaro tinoti imari yakawanda chaizvo kuchitarisa nemamirira akaita zvinhu munyika muno.
Pane dzimwe nhengo dzesangano renyu reZimbabwe National Students Union kana kuti dzinasu dzakasungwa dzichiratidzira kuuse tuko. Mukatudza kuti dziripi pari zvino zviri kufamba sei panyaya?
Nhengo dzezinasu dzanga dzakasungwa paUniversity of Zimbabwe dzakaburitswa nemusi wechishanu. Vakapuwa bail re 3,000 RTGS pamunhu zvichireva kuti vakutongwa vachibva kumba.
Ko hurumende ikaramba yakatsika madziro ichiti mari dzezvikoro zvepamusorosoro dzinobhadharwa nevadzidzi dzisadzikiswe, pane dambudziko rei apa?
Nyaya yakunetsa manje zvinhu zvikaramba zvakamira zvakadai, dzidzo yepamusoro ichaita yevana vengezha chete kana kuti yevana vevanhu vane mari, zvino zvinopesana nezvinotaurwa nebumbiro remutemo. Section 75 yebumbiro remutemo wemuZimbabwe inotaura kuti munhu wese ane kodzero yekuwana fundo.
Asi muri kumboedza here kutaura nehurumende nenyaya?
Hurumende tiri kuedza kutaurirana nayo. Mumwedzi wapfuura uyu takanyora tsamba kugurukota rezvedzidzo yepamusoro Amon Murwira tichivaonesawo zvichemo zvedu pamusoro pedzidzo yepamusoro muZimbabwe. Asi takati kachamadza chaizvo ndechekuti tsamba iyi haina kupindurwa. Takanyora zvekare imwe tsamba yechipiri chikumbira kuti tigare navo pasi vamurwira tionesane navo zvichemo zvevadzidzi vari muZimbabwe nekutsutsumwa kuri kuita vadzidzi vemuZimbabwe. Asi vakapindura ivo vachiti vakabatikana. So pari zvino hatisati tanyatsowana mhinduro inogutsa kana kuti yatinotarisira kubva kuhurumende. Asi pari zvino tichazama zvekare kugara pasi negurukota rinoona nezvemari vamutuli Ncube.
Sei muri kufunga zvakakosha kutaura namuzvinafundo Mutuli Ncube?
Nekuti pese panopera gore vanotaura kuti ivo vane mari yakasara kana kuti surplus. Toda kugarana navo pasi tinzwewo kuti mari iyo inosara havakwanisiwo here kuiunza kubazi rezvedzidzo yepamusoro kuti inge ichibatsiridzawo mune nhunha dzatiri kusangana nadzo nezvindingamupinyi zvatiri kusangana nazvo kuti dzidzo yepamusoro inge ichienderera mberi uye vadzidzi vese vange vachiwana fundo yepamusoro yakanaka.
Munyori nyaya dzezvemitemo musangano reZimbabwe National Students Union kana kuti zinasu vaBoris Tadiwa Nashe Muguti vari parunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu.
Makadini ko vatereri, ini ndiri Tanonoka Wande ndichiti pane mutereri anoda kupa pfungwa dzake pamusoro pemubvunzo wezvonzo rapera wekuti Mwari anogona kungonaisa mvura pamutendi wake badzi here achisiya vamwe vakavakidzana naye.
Makadini vatanonoka Wande, ndinokukwazisai nehama dzose muzita ramambo Jesu. Ndichida kutauravo nekubvunza kwakanaka kwavamamboma. Chekutanga ndinoda kutaura pavhesi yavabvunza iyo kuti shoko raJehovha richitaura kuvana vevaIsraeri raitaura zvinhu zvaibva mumuromo maMwari chaizvo chaizvo iri zviri zvokwadi. Saka mumuromo maJehovha hamuna shoko renhema raibudamo, maibuda mashoko azvokwadi. Saka pakati pedu isu shoko iri raitidzidzisa zviri Jehovha nepaamire Jehovha kuti kana vanhu mukavimbana Jehovha nguva dzose muchitenda kuna Mwari hapana matambudziko nenhamo zvinouya pamusoro penyu kana kuti zvipfuwo zvenyu chaizvo chaizvo zvingashayiwa zvekudya. Tikatarira vana vaIsraeri vachifamba murenje mai hamusina chinhu kana muchero kana chimwe chinhu, asi Mwari waivapa zvekudya nepulani yake kubva kudenga. Saka kana tiri pasi perino zuva munyika dzatigere umu kuriko kumwe kusanzwisisa kuri muvanhu. Nekuti tikatarira Mwari unogona kunisa mvura panzvimbo imwe chete zvekuti vanhu vanenge vasiri pamweya vanofungidzira kuti mvura yava kuna nemabhuku kana kuti yava kutevedzera masabhuku. Asi Mwari ipapo panenge pachinaya mvura ipapo ndopavanenge varangarira kuti pane munhu wavo usingafani kutambudzika. Saka zvinhu zvose zvatakapromisiwa naJehovha dai taivimba naye tichirevesa tiri tose tiri vanhu vaJehovha. Tingadai matambudziko nenhamo zviri pamusoro pedu tichiti tikachema kuna Jehovha zvinonzwikwa musine nguva. Saka Jehovha wakapromisa kuvanhu vake. Saka ndosaka muchiona zviitika kuti pamunhu waMwari mvura inonaya zvakanyanyisa ipapo zvekupedzisira vanhu. Woshaya kuti kumvura inongona panzvimbo imwe chete zvafamba sei, asi Jehovha vanenge vachirangarira munhu wavo uri panzvimbo iyoyo. Saka zvinhu zvedu zvose tikagara takavimba pana Jehovha, muchaona kuti dai nyika yaiva ichigara nerugare, nyika ichigara nerunyararo, nekuti Jehovha unorangarira vanhu vose vaanovimba naye.
Tinotenda zvikuru nemashoko ayo. Tine umwe muteereri anoda kutipa maonero ake panyaya iya yekuti kufa kwemunhu nguva yake inenge yakwana. Tiri kutaura nani, tiudziye zvamunofunga pamusoro penyaya iyi.
Magadieni mukomata anoona kaini zvitanzvinoitwa lesimati njani. Ndoda angu kupindura mufundisi vataura vana mukoma Joseph avavambotaura futi panhau yekufa yekukwanisa kwenguva. Mataurire ari kuita vanhu ava zvinoratidza kuita sekunge pamwe Mwari vanoshandidzana nematsotsi kuti munhu anoponda uye kana nguva yako yakwana iwe Mwari vochitumira munhu yaanoponda uye uyo wochikuponda wochifa yatokwana nguva yako. Handini munhu uye wopedza onzi anozotongwa futi. Anozotongwa sei kuri kuti akwanisa nguva yanga yatarwa naMwari vacho ivavo vozotonga munhu yechirudzii? Saka iyi nyaya yematauro avari kuita havasi kumboinzwisisa iyi, vari kungotenderera pano pamwe chete. So hapana anombonzwisa kana ka one pavanhu vese vataura ava. Matauro avari kuita kazvimbotoenderane, zvinhu izvi zvagara zvinotonetsa kuti uchizvinzwisa kuti zvinombofamba sei. Panonetsa ipapo panguva yekufa kwemunhu, kukwana kwenguva yemunhu. Zvinonetsa kuti tingazvinzwisa izvozvo, zvingatambonyeperana samatauro avari kuita. Nokuti kana zvakutodaroka, Mwari havafani kutonga munhu kana auraya umwe munhu. Haafani kutongwa. Ende vozonzi futi kana ukazviuraya futi wega, still unondotongwa futi kuti wakwanisa nguva, wazvikwanisira nguva yangu inda yakuisa panyika kuti urarame. Vakavakati urarame kusvika riini? Paunozoti anozve shuwai pavakataura Mwari kuti ndisvike apa, handina kuzosvika, indopa ndikazviuraya, saka ndinotongwa. Hapana pavakanyora, saka kufa kwanika kuita tingoti ndo ndipo pavanga vakangonyora ipapo. Saka hukomu kuti vazoti unozotongwa futi zvakare. Saka inyaya iyi havasi kumboinzwisisa, ende inana handina kana chandambonzwisisa. Munogona kuvadeedza kuti vambodzokorora nyaya iyoyi, timbonzwa kuti vachapindura vachiti kudi pamashoko angu iwayaya.
Vateereri, tinotenda kutandara kwamaita nesu nhasi. Tumirai mibvunzo nemamwe mashoko ezvechitendero paWhatsApp namba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tochimbotarisa zvabuda pamitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Cape United 1, Highlanders 1, Herentals 2, Tenex 0, Harare City 2, Bulawayo Chiefs 1, Cranbourne Bullets 1, Manica Diamonds 1, Triangle 4, Wawa 1. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa voita musangano wavo kumasvingo waimbenge wada kurambidzwa nemapurisa. Mangwana bazi rezveutano rinoti riri kuparura chirongwa chekupinda muvanhu uye kuvhura nzvimbo dzakawanda dzekuti vanhu vabayiwe nhomba yeCovid-19. Vesangano revadzidzi rezinasu vochema-chema nekuwedzerwa kwemari dzechikoro. Anokonika ine mufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiya mina Gibbs Dube muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 20 kuMbimbitho 2022 uGetrude. Endabeni zethu lamhlanje. Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change uthi ibandla elibusayo kumele lingathuthuzeli kudlakele ngesikhathi sokhetho.
Hlangane lokuningi kakhulu kumakampeyini.
Ibandla elibusayo lithi iqhubeka ngemfanelo imikhankaso yalo yokhetho.
Umsebenzi wakhona uqhubeka kuhle kakhulu njalo kulokuthula.
Imbongi elodumo inceda abantu asebekhulile emabhandleni.
Lakusasa lingadili. Libe lisikhangela sibuzonke.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha zezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Umkhokeli webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uthi kumele ibandla elibusayo lingathuthuzeli udlakela eZimbabwe. UChamisa wethule lokhu namhla emhlanganweni webandla leli eMaswingo okukhankasela ukhetho lwama-by elections oluzayo.
Inoineta kusumudzirwa dimoni iroro rwemhirinjonga kudeura ropa kukuvadzana.
Kumele kukhitshwe idimoni leli. Sinanzelela ukuthi kwamanye amazwe abantu bayavunyelwa ukuba besekele amabandla ezombusazwe abawafunayo. Lapha eZimbabwe ibandla elibusayo lithwalise nzima abaphikisayo.
Konke zemuno zekuthi kana ndakukunda kufunga chimbo mkosi. Ndakukunda kufunga bajai murove. That is primitive.
Umnanga kumele enze akwenelisayo lami ngenze okungifaneleyo. Okhetha izanu ukhetha udlakela. Okhetha mina ukhetha ingqubekela phambili. Umsekelo wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalos Ziziba uthi batholiswe nzima ngamapolisa lebandla elibusayo.
Siqhubekela phambili ngamakhampeni ethu umkhankaso wethu uhambelana lohlelo lwama-by-election olukhona mhlaka 26 March. Sihlangane lokuningi kakhulu kumakhampeni kodwa okuqakathekileyo kubana inhlanganiso yamukelekile kakhulu. Izolo besemtare sigcwalise isakhuva namhla siyemashingo. Kuyatshengisela ukubana abantu baloku accepta i-movement yabo njalo balokuthaba kakhulu ukubana kwaqasa inhlanganiso entsha kwezombangazwe ukuze kulungiselele indaba yokuthi abantu bethola amanzi ezimpompini ezibhedlela kube le mithi, indaba yokubana kutholakala imisebenzi yabatsha, njalo indaba yana kuhlonitshwe izindawo lamasiko abantu kwele Zimbabwe, amasosha lamapolisa athole imali umkholo ophezulu ngama US dollar, njalo lama teacher labo sobhuku lama chief behlonipekele izwe lethu izinduna. So yiyo indaba esihamba ngayo kubana ke iCitizens Coalition for Change yona imeleleni, njalo kuyini osukuthembisa abantu beZimbabwe sisiyaphambili.
Ibandla lezano PF lithi kalikhahlamezi amalunga amabandla aphikisayo, lithi qhubeka ngemfanelo imikhankaso yalo. Umnumzana Philip Gawule okubandla leli uthi uZulu uthakazelela okwenziwa libandla lezano PF
kuma constituencies analaza kuba lama by elections ikakhulu eMadebelen North Province iCholochole Binga. Ngikhuluma nje umongameli welizwe njengoba usazi ube khona eBinga izolo edinga usekelo edingela ama candidates akhe usekelo kuma by elections abuyayo umhlaka 26 March. Ngokunjalo umkhankaso uyaqhubekela phambili njalo umsebenzi wakhona uqhubeka kuhle kakhulu njalo kulokuthula, akula kuxhophana ukukhona, akula kulwisana ukukhona emabandleni adinga usekelo. Wonke umuntu ukhululekile, amabandla wonke akhululekile, azidingela ukukhankaso ngendlela ekhululekileyo. Nawo njalo kulokuthula, njalo umhlangano ekhona elandelayo imhlangano ekuncedisa ukuthi abantu ukuthi party amaparties asasasela amalanga ukuthi akhangase amalanga nalaya asetshenziswa sibili akumiwanga umsebenzi uyaqhubekela phambili ngokunjalo amabandla ingathi ibandla lezana uPF liyaphambili ngomsebenzi wokukhankasa kuze kuyefike ekugcineni ngokunjalo kule mihlangano eminye emincane mani njengoba umongameli sedlulile kodwa ikhona imihlangano esenzakalayo eqhubekalayo phambili phakathi kwama-constituencies analabo umsebenzi uyaqhubekela phambili kawumanga ngokunjalo ke abadala njengoba kade bebuyile bebezofaka nje icing sugar phezu kwekeke umsebenzi phezu kwemisebenzi owenziwayo
abacubungula ezombusazwe basola kakhulu ubudlwangudlwangu obenzakala ngesikhathi amabandla ekhankaselwa ukhetho oluzayo umnumzana evidlela ncube ingcweti kwezombusazwe ezimeleyo uthi amabandla aphikisayo kawakhankasi kahle ngenxa yokukhahlanyezwa amapolisa
kunenge okungahambi kahle ikakhulu sibona iqembu lezanu PF lolodwe livunyelwe ukukhankasa ngesikhathi elithanda ngaso endaweni elithanda ngayo amanye amaqembu ayavinjelwa ngamapolisa ukuthi akampeni ukuthi akhankase ngokunjalo ukhetho kalisoze lube ngolukhululekileyo ngokuba alukhululekanga ukhetho uma amaqembu aphikisayo engavunyelwa ukukhankasa ngendlela abavunyelwa ngayo yi-constitution ngakho ke kubi ukuthi siya okhethweni kodwa siyalubona nje ukhetho lwakhona ukuthi alusoze lube ngolukhululekileyo ngenxa yalokho ngokuba umthetho usetshenziswa ngendlela evimbela abanye ivumela kodwa iqembu lezanu PF yinto engekho emthethweni leyo
ukhetho lwama-by-elections luza kwenziwa ngomgqibelo kuvotelwa amakansila lamalunga edalele ipalamende endaweni okwaxotshiswa khona amalunga edaleleli libandla le-MDCT lele People's Democratic Party amanye amalunga ajona inhlanganiso ye-Kopanang Africa Against Xenophobia ithi zisiya emthethwandaba ngemva kokuba amapolisa esemise ukutshengisela kwabo okumele kwenziwe kusasa eJohannesburg uthi sokhumalo kusipha loludaba eseSouth Africa
isikhulumeni senhlanganiso ye-Kopanang Africa umnumzana Dale McKinley uthe lentathe zindaba namuhla ukuthi baphatheke kubi kakhulu ngemva kokuba amapolisa emise ukufola kwawo emgwaqweni bekuthaza ukumiswa komkhuba okuhlukuluzwa kwabantu bakwamanye amazwe kwele South Africa uthi sebebhalele emthethwandaba befuna kuchithwe isinqumo samapolisa lesi
We have filed an urgent
Sifuna umthethwandaba usiphe imvumo yokutshengisela ngoba lokhu kulilungelo lethu
Our intention if we get the right ruling would be to march on Saturday the 26th
Omunye unkokheli zale enhlanganiso unkosikazi Janet Mnakamwe uthi ngokuqala kwele South Africa ukubona amapolisa evimba ukufola kwabantu abakhuthaza ukuhlonitshwa omalungelo oluntu.
Our march was going to expose the kleptocracy.
Babonile ukuthi ukufola kwethu kuzaveza ukwephula kwamalungelo abantu bokuza.
That actually shows that there is a crisis in terms of human rights.
Isizalwane sakwele South Africa unkosazana Sibongile Chabalala uthi akavumelani lokuhlukunyezwa kwabantu bokuza okwenziwa ngamaqembu afana le-South Africa First kanye neqembu le-Operation Dudula. Uthi okubahluphayo ukuthi bakhona abaphatha intambo angathi bayakusekela lokhu.
Uminister Aaron Motsoaledi akangathi umehlule ukwenza umsebenzi wakhe asebenzisa ama-criminals on the ground ukuthi enze umsebenzi wakhe. Bekicele umsebenzi wakhe ukuprotecta abantu abase-South Africa irrespective of ukubani ba-documented or abakho-documented.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Dumisani Leya laye oyingxenye yale nhlanganiso uthi kukhanya sengathi ukwaliwa kwesicelo sabo sokufola kukhombisa ukuthi amapolisa ambaxambile.
Bona babonise angathi bayesaba i-Operation Dudula. Thina i-Operation Dudula noma singalwi nayo. Kodwa asiyesabi ngoba i-Operation Dudula yinhlangano yezikliwe.
Encwadini ebhalelwe inhlanganiso yeKopanang Africa, amapolisa athi angeke abavumele bafole ngoba abaqhuba umkhankaso we-Operation Dudula bazabahlasela. Ithi njalo ibalele ngoba kulamahungahunga ukuthi abafuna ukufola laba ngabaselizweni okungekho emthethweni. ikopanang Afrika iti zonke lezi zizathu lizaba nje lamapolisa ngakho sebehlele ukuthi umthetwani ndaba ungabavumela bazaqhubeka ngokufola lokhu evikezayo omgqibelo kusenjalo amapolisa esabeleni seWestern Cape adise kulokuhlaliseka elokushini legqubela endaweni yeRobertson ngemva kokulisana kwezalwane zeZimbabwe leza kweleLesotho ubangwa imisebenzi emaplazini. Melesudo 7, Johannesburg, kwele South Africa, ngimutuso Kumalo.
Wezi mapandeni namhla sithoka lembonga zulu uObert Dube onceda kakhulu abantu asebekhulile emaphandleni ikakhulu ababalekelwa izihlobo labangane. Siyakwamukela kuhlelo Dube.
Ngiyinzalo yelupani esidobolambizi eTandanda kodwa kwamanje ngicatshise ikhanda empophomaza seVitoli. Ngilo msebenzi engiwenzayo owaziwa nguZulu okuba yimboni lokuba ngusomahlaya lo mphathi wohlelo cebo kuhle uMaster of Ceremony lwemzini. Ngingumlobi lonyaka yimi engithole isicoco sokuba yimboni encinte zonke ku-National Art Merit Awards.
Siyakuzwa Dube, kuyini okwenzela uZulu?
Ngaphandle kwalokho ngilolu hlelo engilwenzayo olokusiza abaswelayo. Angithandi ukusebenzisa abantu abahlupheka ngoba sonke siyahlupheka ingqesi semhlabeni. Ngilo hlelo engilwenzayo obese ngikwenza kulezi nsuku ngangike ngithi mina ngincedisa abantwana abaswela imali yokubhadala isikolo. Yebo bengilokhu ngisakwenza lokho ngase ngisungula kathi esihlelo olokudinga izalukazi ngizincedise ngalokhu engiyabe ngikuthwele okuyimpitsha.
Ye, luhamba njani uhlelo lwakho lolu?
Luhamba kuhle kakhulu uhlelo lolu ngoba ngike ngiphostele senkundleni zokuxhumana babekhona abaphostele nje okuncane. Kungifundise izinto eziningi kakhulu. Abantu laba bayizalukazi iningi labo balahlwa izihlobo labantu ababo besitsho ezabo izizathu. Besithi bayaloya, bakhulume nje kube kuningi. Angeke ngithi abaloyi mina ngoba umthakathi nami kanimazi, kodwa ke ngifunde okuningi ngakho khona oku ukuthi abantwana kwesinye isikhathi bangakhula bayahlamukela abazali babo. Kwesinye isikhathi ikakhulu bangathatha, kumbe uma sebesebenza. Nangokuthi lezi zalukwazi nxa ngixoxa lazo, zinginika olunye ulwazi oludephe kakhulu ngokunye besingakwazi. Ngoba thina sikhula sikwazi ukuthi imbali imi kanje esayibala emabhukwini kodwa uma use bantwana abadala bayibetha ngenye indlela ekufundisa izinto ezinhle kakhulu. Umsebenzi lo ngiyawuthanda kakhulu ngoba ungihlanganisele ezalukwazi bakithi intombi zami engizithanda kakhulu. Ufike nje ekhaya uthole isalukwazi sihleli kasilalutho abanye bahlala emahobeni bakithi sokudilikile abanye umfice ngelangitsho ukudla. Kodwa akwamukele ngenhliziyo enhle bakithi umuntu azathi mntanami uzahamba ngelalupho kangila ngitsho ukupheka. Nami nyake ngithole ukuyimbija nasifike sihlale phansi lesalukwazi sami sixoxe sipheke sidle.
Kuyini okwakwenza wasungula uhlelo lolu Dube?
Ngikwenza lokhu ngenhliziyo enhle ngoba mina ngumuntu owazalelwa ekhaya, wakhulela ekhaya. Impilo yami nje yonke ngathi igxile ekhaya. Esikhona ngaze ngiyithande njengoba ngiyisebenzisa njengoba ngingumuntu wemakhaya. Ngakhula mina lami ngingomunye wababeswela okwakulihlazo mbo kwakuyinhlekisa esigabeni. Ngibona la izalukwazi sisala sisodwa, nxa kulesalukwazi sisala sisodwa, abantu lanxa besiya khona behamba benqenqa ukuthi alwana uhlala yedwa uyaloya, bemesaba abantu. Kodwa ke mina ngokukhula la ngokunanzela izinto eziningi ngase ngicabanga ukuthi labo bantu kumele ke ngibadinge ngibancedise ngoba bengelabantu ongabancedisa. Hayi ukuthi abazalanga, hayi ukuthi abalazi hlobo, hayi. Kodwa ke kusuka bese kuguquka phambili abantwana bangakhula babona unina sengumthakathi nobugogo sengumthakathi. Abanye abantwana basuke bahambe baye eGoli badliwe izindunduma bangabi le ndaba langemuva. Kodwa umama ekhaya abephila nobugogo abephila bengasamnaki mbe bengasamnanzi. Mina ke ngikwenza lokho ngenhliziyo enhle ngoba labantu ngiyabathanda baligolide baligugu kithi. Ngibonga labantu abake bangincedise bakithi benginikeza amandla ukuthi ngiyefika khona ngisize ngezingqwene elisayo. Bese ngicina ngokuthi abantu bakithi umama ngazele ngumthakathi lokho engunyoko ungamlahli.
Kuyazithanyela Dube ukuba uyakholisa ukusebenza labantu asebekhulile. Ake sizwe lokhu.
La kusasa lingathini. Sibe nisikhangela sizwe.
zabo.
Hayi kulungile, kulungile nkazana. So njoba sengibuye ngazokhipha ngalobona ngibuye nini ngizothayimela. Hayi phendula phendula nkazana, ngibuye nini ngizothayimela.
Uza angazi.
So sengibuye kuye noma isiphi isikhathi.
Lapha lizwe uObed Dube imbongi kaZulu ezikholisela logogo esabelweni seMatabeleland North. Simalapha kuhlelo lwethu lwezemaphandleni. Besixoxa loObed Dube imbongi kaZulu. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizophuma ngapha eVoice of America eWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo. Sesikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELeRussia eselibhomba kwele Ukraine ngama hypersonic missiles libhombe isikolo izolo kusihlwa eMariupol esilabantu abangamakhulu amane 400 abaqhathe khona besesaba impi phakathi kwamazwe lawo. I-Associated Press ibika ukuba ELeRussia libhomba mahlayana emadolobheni njalo lihlasele enye inkamba yamasosha lisebenzisa ama-missiles la angakaze asetshenziswe emhlabeni wonke jikelele. Kubikwa ukuba ELeRussia lithwaliswe nzima libutho lakwele Ukraine egangeni lemadolobheni. Kulabantu abedlula izigidi ezintathu 3 million asebebalekile kwele Ukraine ngenxa yempi le esithethe njalo imiphefumulo yabantu abaningi kakhulu. Abagqemuka eZimbabwe abafunda kwele Ukraine sebebalekile kulelo lizwe loba kubikwa engani kulabanye abalokhu bezama ukuphuma bayephephela kwamanye amazwe. Umongameli Joseph Biden wakwele Melika ukhangelwe ukuba uza kwethekelela amazwe akuzwekazi le-European Union uyakhuluma labanye bakhe ngempilo. Sokuyisikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siqhubekela phambili sixoxa ngodaba lwenjelele. Ndisakhumbula ukuthi ngeviki ephelileyo sikhuluma ngokuthi kulelitshe eligcwezuke entabeni duzane lenjelele lagiqika latshiya ligebhe kakhulu-ke emadwaleni lawela ekhalweni lwezintaba. Abazi ngamasiko bathi lokhu imihlolo. Bethukile labanye abakhonza uJesu Kristu.
Sidin Dlovu, we-followers of Christ, ngikhonza eMpophoma, eNkulumane Primary, Government Primary, room number 21. Ya, sikuzwile lokho okwenzakileyo. Kuyinto enzima, kuyinto ebesingayikhanyelanga, but itsho something kule nto eyenzakalayo. Kwalokhu iBhayibhile lithi ngensuku zokucina kuzaba lezinto ezithiyeneyo ezizamangalisa abantu. Ezinye litholakala kukagayi 1 lithi kuzaba lendlala, kuzaba lani elethemba lokuthi lokhu kuwumhlelo wensuku zokucina ukuthi uJesu useseduze sezabuya. So-ke into edingakalayo ukuthi abantu bame eqinisweni, bame lapho abami khona bemkhonza uJesu.
Ayesizwe ukuthi ukhulu laye uthini ngodaba lolu.
Igama lami nguWinmoyo, engiphuma eNkayi. Ngidabuka kwesikhobokhobo indima yami. Benza izinto ezingaqondanga, badubula endlelele, bathatha izindiwo ezamasiko khonapha endlelele esingakwaziyo ukuthi bazisa ngaphi bona laba bantu. Ngemva kwalokho bathatha umambo ongazakali ukuthi uthuthu vela ngapha, bamusa endaweni endlelele bona beyingabantu abagcwele igazi izandla zabo. Sinanzelela ukuthi igugura wundi yabulala abantu abaningi khonapha emathebeleleni kusukela kibo. Izano le ivele kayifuneki ukuthi ihambe endaweni elitsheni lele lawayo. Kuyini afuna abafuna ukukwenza, kuyini abakwaziyo ngendawo yemathebeleleni. Nanzelela ukuthi kabazi lutho abangalwenza lulungise isigaba semathebeleleni.
Siqhuba lapha udaba lwethu lwalamhlanje. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Zinganamasiko esenzile manje.
okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu silomntu kwamelekomo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama nguNtungamilinkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Salibonani izihlozi ngikhwese ezithandekileyo. Ngalolu suku lwanamhlanje sihlangana sibonga uYehova inkosi osigcinileyo phakathi kobunzima bonke esedlule kubo insuku ezedluleyo. Nalobu obunye esihamba sibuqhele engqondweni zethu ngobunzima esihlangana labo sisaphila lapha emhlabeni. Namhlanje sihlangana lelizwi esilithola encwadini kamvangeli uLuka esahluko lesesihlanu indima ezimbili nje u-4 lo-5 kufundeka kanje. Kuthe esegcinile ukukhuluma wathi kuSimoni, qhubekela ekujuleni nehlise amanetha enu nibambe. Verse 5. USimoni waphendula wathi, Nkosi, sishikile ubusuku bonke asibambanga lutho, kepha ngezwi lakho ngiyakwehlisa amanetha. Lapha ke nguJesu lo ekhuluma loSimoni. Ilizwi esiphezu kwalo yileli elokuthi uJesu eseqedile ukukhuluma esebonile le mizamo eyayisenziwa ngabagoli benhlanzi laba uSimoni Petro labanye, uJesu uthi eke ake lisuke lapha elikhona liye enzikini lizabona ukuthi kuyakwenzakalani, lizabamba inhlanzi eziningi kakhulu. UJesu uzama ukusitshengisa ukuthi nxa sihleli kumele sibe ngabantu abale mizamo ebonakalayo, ngoba okunye nje siyakhekheleza emaceleni indaba ngokwayo siyichiye, indaba isala ukuthi ilungiseke ngobana siphikelela sisenza into yinye singalaleli ilizwi lakhe likhuluma kithi. Nxa sihleli lemindeni yethu emizini yethu kunengi okusihluphayo, singabe sihlutshwa ngabantwana, sihlutshwa izihlobo, sihlutshwa yini, sikhala kusa kwamalanga njengalaba abafundi abakhala bethi bazame ubusuku bonke ababambanga lutho. Okunye okwenza ukubana sihlupheke sidubeke kakhulu ngempilo yikuthi kasilaleli ilizwi likaJesu ekhuluma kithi. Sifuna ukwenza okwamakhanda ethu, sihlale sinxaphe singabazondileyo, ngoba na izinto kazihlangani, baba lomama kabezwanani, abazali labantwana kabezwanani, izihlobo kakukhulunyiswana, ngoba na siphethe into eyodwa iminyaka leminyaka, kasilaleli ilizwi elithi qhubekela ekujuleni kumbe enzikini uzobona ukuthi kuyakwenzakalani. Ngoba na uJesu katshonga ukuthi tshintshanini isikepe, katshonga ukuthi tshintshanini amanetha, katshonga ukuthi tshintshanini umfula, uthi sukani lapho elikhona ngoba lapho elikhona kusekhunjini lomfula kakula lutho, qhubekani liye phambili. Indaba iphambili sekujuleni kwenhliziyo yomuntu, asiyo ndaba nje ongapho ngoyithatha lula. Yikho lokhu okwenza ubana izinto zingahlangani, kungakhulunyiswana. Njengoba ngitshilo, kumele sisuke lapho esikhona silalele ilizwi lenkosi ukuthi lithini, liza silayela nje imindeni ukuthi senzeni. Singalilalela ukuthi uJesu uthini kithi, impilo zethu ziyakuba ngcono. Labanye abantu bamangalithi umuzi wokuxabana engathi ungumuzi woxolo, umuzi wokuhlupheka usungumuzi wabantu abahlalisana kuhle. Asikhulekeni Baba Thixo Ingcwele, sawubonga umusa lothando lwakho, lelizwi lakho elisilaya ubana silalele wena siza kuphumelela. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Sibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungameli Nkomo. Sike sizwe ezabatsha.
Ngiyabingelela kumsakazo nakubalaleli bonke nakubalandeli bomculi wegospel ngegama lika Jesu. Amen. Okhulumayo ngugugulethu Moyo, intombi yakwaTshongogwe komanali obuya endaweni yaseFlabusi. Gospeli uyabhala amaculo njalo uyakhomboza. Unama album amabili eyokuqala ithi Ngiphethe Jehova, ikhuluma ngobuhle nangobukhulu nangokumbonga uNkulunkulu. Eyesibili ithi Akehluleki, ikhuluma ngokungcwele nangokumdumisa uJehova. Egelele ukuqhubeka eshumayela ivangeli ngomculo kubantu bonke emhlabeni nokusiza emphakathini ikakhulu intandane nokuthuthukisa laba abanekhono lokucula. Kubalandeli uthanda ukubonga kakhulu ngokuxhasa lithenga ama-CD, baqhubekele phambili njalo bewathenga bexhasa, uyalithanda nonke.
Siyabonga kakhulu ntombazana ungadinga kusasa. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele vesilazo. Umkhokeli webandla le-Citizens Coalition for Change uthi ibandla elibusayo kumele lingajojozeli udlakela ngesikhathi sokhetho. Ibandla elibusayo lithi iqhubeka ngemfanelo imikhankaso yokhetho. Imbongi lelodumo inceda abantu asebekhulile emaphandleni. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Wolivalisayo mokipstuli.